Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gunyana 25 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutongwa kwapastor Ivan Mawarire panyaya yavanonzi vakapara muna 2016 kuchaitwa vachibva kujeri kudzamara dare ramagistrate ranzwa nyaya yavakasungirwa nezuro. Vanhu veita chipatapata kunotenga zvinhu muzvitoro zvichitevera mashoko ekuti vezvitoro vari kukwidza mitengo yezvinhu. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo riri kuronga kuratidzira nemusi wechishanu richiti mari dzavari kutambira ishoma zvikuru. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane kupesana kukuru pakati pemakambani anogadzira mafuta, vamwe vemaindastiri uye hurumende pamusoro pezviri kuitika panyaya yemafuta zvichitevera chipatapata chakaitika mukupera kwesvondo apo veruzhinji vakatsvaira zvinhu zvaive muzvitoro pachityirwa kuti zvinhu zvichashayikwa munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kuopesana uku kwabuda pakati peConfederation of Zimbabwe Industries CZI pamwe nesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe, masangano maviri aya achipa muonero wakasiyana. Mukuru wesangano revemaindustry reCZI vasifelani Javangwe vati maindustry zvikuru sei anogadzira mafuta ane mafuta akawanda uye mafuta akapera tevera kuvhunduka kwakaita vanhu nekuda kwemashoko aibuda pasocial media. Vatiwo vakatoshamiswa nekukwidzwa kwakaitwa mutengo uye vati vanogadzira zvinhu havana kukwidza mitengo.
Saka vanhu pavakabva vatanga kumhanyira kuimwe riyoyo, vamwe vakabva vatanga kunotora shuga, vamwe ana sauti. Asi zvinhu zvirimo zvinotoprodyuswa tikaita kupagadzirwa shuga kuchiredziko yakatowanda zvokuti inotoita mastockpiles.
Asi sangano reOil Expressors Association of Zimbabwe ratoi chokwadi kuti hapana mafuta anokwanira nyika nepamusana pekuti nhengo dzaro idzo dzinoda mamiriyoni mashanu emadhora pasvondo kuitira kuti dzigadzire mafuta dziri kuwana mamiriyoni maviri chete pasvondo. Izvo zviri kudzitadzisa kugadzira mafuta anokwanira nyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vane zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vati nyaya yepamadande mutande ndiyo yakakonzeresa kuti vanhu vatenge zvinhu zvakawanda kudarika zvavanotenga mazuva ese. Vatiwo vanhu havafaniri kuteerera zvese zvinobuda pamadande mutande uye vari kukonzeresa nyonganyonga vanofanira kusungwa.
Dambudziko ratanga kune vaya vakatenderedza mashoko ekuti zvinhu zvichashayikwa. Vanhu vamubva vamhanya neuwandu hwavo vakanotenga nemabhokisi nemabhokisi. Ndofunga ndaanichitaura newe tisati tatanga nhaurwa inoyi kuti patakatenderera musi wemugoera takatoona vamwe vanhu vanotengesa hembe vavhura mabhokisi emafuta nemakatoni eshuga mushopu mehembe imomo chii ichocho.
Asi mumashoko aro kune veruzhinji, sangano reOil Expressors Association rati rinoda mari inoita makumi maviri emamiriyoni pamwedzi kuitira kuti rigadzire mafuta. Sangano iri rati pari zvino riri kukwanisa kugadzira mafuta anosvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, zvichireva kuti pane zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemafuta zvisiri kugadzirwa. Sangano iri rati izvi zviri kukonzerwa nemari yekunze iyo isiri kuwanika nyore. Mitengo yezvinhu zvakaita semafuta yakakwira zvakapetwa kaviri kana kudarika kubvira musi wechishanu kusvika nezuro uye zvakatengwa zvikapera kunyange zvainge zvave kudhura zvakanyanya. Vamutashu vati Vakaita msangano nemukuru webanga guru renyika vaJohn Manguja nemugovera pamwe neveCZI uye vavimbiswa kuti maindustry ari kutsigirwa nemari uye hapana chinofanira kushaikwa. Asi izvi zvinopesana nesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe iro rinoti dambudziko riripo rinogona kupera kana banga guru renyika rikawedzera mari inopiwa makambani anogadzira mafuta, sezvo pachidiwa mari yekunze mukutenga zvimwe zvinhu zvinodiwa mukugadzira mafuta. VaManguja vakaburitsawo mashoko ekuti nyaya yekuti zvinhu zvichashayikwa ndiye manyepo, uye veruzhinji havafaniri kuteerera mashoko akadai sezvo akanangana nekukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Asi mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Piri vati vanotyira kuti zvinhu zvichashata sezvakamboitika muna 2008, saka vanofanira kugara vakagadzirira.
Mani hapana zvakambonzi bond note raenzana neUS dollar. Ndio kuona kwangu ini. Ndio zvatovepo ipapapo. Ende matrips edu evakuru edu awandisa. Saka panodiwa mari. Ndio parikuenda mari ipapapo.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveupfumi nebudget zvakare vari munyori anoona nezveupfumi mubato guru rinopikisa reMDCT Dr. Tapiwa Mashakada vati dambudziko guru riri munyika ndiri kushaikwa kwemari yekunze. VaMashakada vati nyanzvi dzakatomboedza kubatsira kumutsiridza upfumi, asi izvi zvakaramba uye chave kudiwa kuita chete kushandura hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, apo munyika mave kutanga kuita mitsetse yekutenga mafuta edzimotokari, ukuwo zvimwe zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva zvave kutanga kushayikwa muzvitoro. Vamwe vanoti gavhana webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kwezuva rechina nhasi, maservice station akawanda muguta reLawa yanga asina mafuta emotokari, uye pamashomange ane mafuta aya pange pane mitsetse yemotokari yakareba. Vamwe vanhu vati vave kutyira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvinhu munyika, kunyanya mafuta emotokari, rave kudzoka zvekare uye richawedzera, izvo zvichakonzerawo kushayikwa kwezvimwe zvinhu zvakawanda. Mumwe wevataura neStudio 7 muzvare Tekla Piri vati vave nemazuva maviri vasingashandise motokari yavo nekuda kwekushaya peturu.
Makius acho anganga asingafambi zvekumhanya, so I had to drive kuti ndidzekere kumba. Ine ndadzekera kumba, I just had to make sure kuti handichambobuda because kafuel kakadikidiki kanga kakasara, zvasingachaita kuti ungozoramba uchingoita run around nako.
Mumwe mutyairi wetekisi mumulawayo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati vave kuita zvekutenga peturu pamukoto, izvo ati zvinoita kuti vawane mari shoma pabhizimisi ravo rekutakura vanhu. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vamwe vagari vemubulawayo nedzimwe nzvimbo mudunhu reMatabeleland vave kuenda kunotenga peturu kuBotswana kana kuSouth Africa. Dambudziko rekushayikwa kwepeturu riri kuwanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose. Mudhorobha reChinoyi, nzvimbo dzakawanda dzinodira mafuta dzange dzakavharwa nekuda kwekushayikwa kwemafuta. Nzvimbo dzine mafuta dziri kutengesa nemadhora ekuAmerica chete vachiita vatambire mari yemabond note kana kubvumidza vanhu kutenga nemakadhi. Mumwe mugari wemuHarare vanominand White vati dambudziko rekushayikwa kwemafuta ratekesherawo muguta guru renyika, uye vanochema-chema kuti hapana zvavari kunzwa zviri kutaurwa nehurumende pamusoro penyaya iyi.
Dambudziko remafuta ratonyanyisa, hapana tariziro yekuti tichamawana anywhere muHarare izvezvi. Hatizivi kuti zvinochinja rini.
Mumwe zvemutyairi vati Nashe Kambanje vati maonero avo ndeyekuti mafuta edzimotikari aripo, asi vanotengesa vanoda kutengesa nemari yekuAmerica, izvo zvisingabvumirwe nemutemo.
Vanomatoda mayusa vamaoti asoda swipe vamaoti cash mumwevati iyo cash iri down kadi hazi kuita vanenge vachingovharavhara nokuti hatina fuel. Vari fuel vanayo masevhisizi vari kutengesa, vari kutengesa zvavo zvongoti vanongotengesa tengesa vambomira.
Vamwe vanotiwo matambudziko ekushayikwa kwemari, mafuta emotikari pamwe nezvimwe zvinhu zvinogara shandiswa neveruzhinji anoratidza kuti mukuru weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vakundikana pabasa ravo. Pakaparurwa mari yemabond notes, vaManguja vakati danho iri raizobatsira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika, vakatiwo vaizosiya basa kana dambudziko iri rikasagadzirika. Mukuru weAffirmative Action Group muMatabeleland vaReginald Shoko vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari ndiro riri kukonzera mamwe matambudziko ose munyika, vachiti nyaya inotoda kuti hurumende yose kwete RBZ chete iite maonera pamwe. Mtezeru mkuru wesangano re Center for Community Engagement wa Butler Tambo vachitaura semuongorori wezvehupfumi akazvimirira ega vanoti vanobvumira naone kuti vamangudya vasiye basa vachiti matambudziko ari kuitika munyika ari kukonzerwa nekuti nyika haina zvigadzirwa zvakawanda zvairi kugadzira. Vanotiwo rimwe dambudziko ndere kuti veruzhinji havana chivimbo nemashandiro emabhanga munyika vachiti zvingabatsira nyika kuti ipinde mumubatanidzwa weRand Monetary Union kuti igokwanisa kushandisa mari yeRand yekusouth Africa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kutongwa kwa mfundisi Ivan Mawarire kwatanga mudariri pamusoro nhasi pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira kupedigurwa kwehurumende yava Robert Mugabe zvichitevera kuratidzirwa kwakaitwa neveruzhinji gore rapera. VaMawarire vakatarisana neimwe mhosva yakadai zvichiteverawo kusungwa kwavakaitwa neZuro. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kutongwa kwa VaMawarire kwatanga mudarire pamusoro muchuchisi wenyaya iyi vaChris Mutangadura vachiti VaMawarire vakakurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende kuburikidza nemavhidhiyo avakatumira padande mutande reFacebook netwitter vachikurudzira zvarwa zveZimbabwe kuti zvipinde mumigwagwa zviratidzira pamwe nekuramwa mabasa vachiverenga mapepa ekupomera VaMawarire mhosva. Pakutanga kutongwa kwenyaya iyi nhasi, muchuchisi wenyaya iyi ati VaMawarire ndo vakakonzera kuti zvikoro zvizhinji zvivharwe, vashandi varamwe mabasa, uye kuti vamwe vanhu varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mukuratidzira kwemazuva maviri kwakaitwa gore rapera, kuchitungamirirwa nesangano rehashtag thisflag rinotungamirirwa navaMawarire. Asi VaMawarire vati vari kuramba mhosva yavari kupomerwa, vachiverenga zvikonzero zvokuti sei VaMawarire vari kuramba mhosva. Gweta ravaMawarire vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti yaive kodzero yemusungwa kuratidzira kusafara kwake nematongerwo ari kuita nyika achiita izvi murunyararo. VaNkomo vatiwo chinangwa chemusungwa chaive chekuti zvinhu zviri kunetsa munyika zvigadziriswe, kwete kuti vaironga zvokupidigura hurumende yakasarudzwa. VaMutangadura vazivisawo dare kuti VaMawarire vave kufanira kugara mujeri vachitongwa sezvo zvirizvo zvinotaurwa nemutemo kana munhu achipomerwa mhosva yakakura kudai. Izvi zvabva zvapa VaNkomo kuti vasvitse chikumbiro chokuti VaMawarire vatongwe vachibva kumba, izvo zvanga zvipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi uyo anga achiti VaMawarire munhu ane nhoroondo yekupara mhosva dzakafanana neyavari kupomerwa. VaMutangadura vati hazvikodzere kuti VaMawarire vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vakasungwa neZuro vachipomerwawo mhosva yakafanana neyavari kutongwa nayo pari zvino. Asi VaNkomo vapikisa izvi vachiti VaMawarire vafanira kunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nepamusana pemhosva yavasati vapomerwa zviri pamutemo uye yavasati vabatwa nayo, izvo zvatambirwa nemutongi wedare muzvare Priscilla Chigumba. Muzvare Chigumba vati mari yakabhadharwa navaMawarire inoita madhora mazana maviri pamwe nepasipoti yavo, izvo zvakabatwa nedare pari zvino zvirambe zviri mumaoko edare uye kuti vaunze mapepa emba yevabereki vavo yekukwekwe achengetwe nedare kusvika nyaya iyi yapera kutongwa. Zvichakadai VaMawarire vacharamba vari muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa neZuro vari pakati pekuparidza muchechi yavo yeHis Generation iri mumusha weMilton Park muHarare. Vari kupomerwa zvakare mhosva yekukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende nepamusana pekunetsa kwave kuita mafuta edzimotokari nokushayikwa kwezvinhu muzvitoro pamwe nekushayikwa kwemari mumabhanga. VaNkomo vati VaMawarire vanotarisirwa kumiswa pamberi paMajor Street mangwana vachipomerwa mhosva iyi maawa makumi mana nemasere akatarwa mubumbiro remutemo asati adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Amai Angela Merkel wakawina mukana wechina wekuti vange vari mutungamiri weGermany musarudzo dzenyika yose idzo dzaingoratidza kuti vaizokunda kubva pakatanga kutsvagwa rutsigiro mwedzi mitatu yapera. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muNorth Korea, vari Yong Ho, nasi vati America yaziisa kuti iri kuda zvehondo nenyika yavo uye vati nyika yavo ine kodzero yekudonedza ndege dzehondo dzeAmerica. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri muBulawayo nhasi umo riri kuita musangano wemazuva maviri nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende wekuzeya nezvekugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Mapato aya anoti ZANU PF, MDCT neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. ZANU PF iri kumirirwa musangano uyu navamunyaradzi Paul Mangwana pamwe navawebista Shamu, kuchitiwo MDCT ichimirirwa navaDouglas Monzora navaObert Gutu, uye MDC yavaNcube ichimirirwa naamai Miriam Mushai. Musangano uyu uri kuuya paine kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa, ayo ari kuti sangano reZEC rakangotanga kunyoresa vanhu risina kugadzirira richingotevera chiziviso chemutungamiri wenyika Robert Mugabe chekuti chirongwa ichi chitange kunyange pasina michina yemaBVR yakakwana yekunyoresa vavhoti. Vanhu vataura neStudio 7 munzvimbo dzakasiyana-siyana vanoti vari kutora nguva yakareba kuti vanyorese kuvhota kunzvimbo 63 dzakavhurwa pari zvino neZEC. Vamonzora vanotiwo havasi kufara nekuti ZEC haisi kunyatsobuda pachena nenyaya yedura rekuchengetera vanhu vanenge vanyoresa kuvhota kana kuti central server. Vachitaura neStudio 7 svondo rapera, sachigaro veZEC amairita makarau vakati server iyi yakatengwa kubva kuLaxton Group yekuChina uye iri kumuzinda wavo muHarare. Asi vamonzora vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanoda kuzvionera pamhino sefodya.
Mai makarau vari kutaura zvino somunhu asizi kunyatsa kuziva zvaari kutaura. Chokutanga ndechokuti vakati iwo kune seva mbiri, vakazoti kune seva imwe chete, saka chokwadi chacho hatisi kunyatsa kuchiziva. Vari kuti kune seva yakatorwa kubva kuUNDP, vakazotizve kune seva yakatengwa kuLaxton. Asi chandoda kuti vateereri vanyatsoziva ndechokuti pakatengwa mabiometric voter registration kits anava mamwe mamachines anoshandiswa, tese takanga tiripo tichiona process yacho yekutengwa kwemamachine acho, tikaziva kuti atengwa kuna nhingi nanhingi nanhingi. Tikaenda nenyanzvi dzedu dzinoziva makombyuta, dzinoziva machine, dzikaongorora machine iyoyo. Asi pakauya masevha, masevha aya haana kutengwa zvatakaona zvanga zviri pachena kune munhu wese. Masevha aya ari kumudzi maviri matatu ari kuoswa makarau, haasi kuzikana kwaari.
Ko ivo amai makarau vari kuti kudii?
Amai makarau vakuti isu hatifaniri kuva tichikwanisa kuona masevha iwayo. Masevha ndimo munochengeterwa information yevoter registration, ndimo munochengeterwa information yemavhoti, yevavhoti. Saka isu tiri kuti tifuna kuona masevha iwayo, tione kuti masevha iwayo ane inform ari empty here, haana here kufana kuisirwa information in advance. Tinoziva kuti kune mapolitical parties ari kuregister vanhu vari kuita zvebiometric, vada kuzombotora information yavainayo woisa paflashi, paflashi stick papaya, wosvika wonobairira pamacomputers ipapo, masevha ipapo. Saka tinoda kuziva isu kuti masevha aya ari empty here. Tinoda kuti nyanzvi dzedu, nokuti tinadzo nyanzvi idzodzo, tinoda kuti nyanzvi dzedu dziongorore zvakaita masevha iwayo. Mai makarau vari kuramba vari kuti hatifaniri kuona masevha iwayo, chii chiri maari chatisingafaniri kuziva?
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reVeritas rinoti zvinhu zvakawanda pamutemo wesarudzo hazvisi kuenderana nebumbiro remutemo. Sangano iri rinoti zvinonetsa kuti vanhu vanyorese kuvhota kunova kutyora kodzero dzavo. Semuyanzaniso, zvinonetsawo musi wekuvhota kuti vakaremara vanenge vari muzvipatara nevanenge vachivhotesa vanhu vakwanise kuvhota sezvo vanhu vachitenderwa kuvhota panzvimbo chete yavakanyorisa chaiyo. Veritas inotiwo ZEC haisi kushanda yakazvimirira nekuti zvinhu zvakawanda zvainoita inotanga yapiwa mvumo negurukota rinoona nezvemutemo. Izvi zvinonzi zvinosanganisa kudzinga basa mukuru wesarudzo kana kuti chief election officer. ZEC haipiwi mari pasina mvumo yegurukota uye ZEC haina simba rekudzika mitemo ine chekuita neBVR, zvose zvinofanira kunge zvichiitwa negurukota. Vanoongorora sarudzo vari mukomiti yehurumende havasi veZEC asi kuti vamiriri vehurumende. Mapurisa anonziwo anopinda munzvimbo yekuvhotera kana kuti polling station. Mapurisa iwaya anonziwo anofanira kunge achionawo kana vasingakwanisi kuverenga vachivhota. Veritas inoti pane zvakawanda zvinoda kuwandudzwa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano ravarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaPride Mukono, vanoti sangano ravo mangwana riri kusvitsa gwaro renyunyuto kuboka rePublic Service Commission richizivisa kuti rinoda kuti nhengo dzaro dzipiwe mazuva mana ekunotara mari dzavo kumabhanga kutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya pachatambirwa mari nevarairidzi. Vana chiremba vari musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vanonzi vari kurongawo kuendesa gwaro renyunyuto kumakurukota ezveupfumi, gurukota rezveutano pamwe nekubhodhi rinoona nezveutano reHealth Services Board. Magwaro aya anonzi ndeyekunyunyuta nekuderera kwemari dzinotambirwa navana chiremba zvichienzaniswa nekukwira kwemitengo yezvinhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamukono pamusoro penyaya iyi.
Mari dzanga dzichihorewa nevadzidzisi muZimbabwe tinoona kuti mumwedzi miviri yapfuura iyi dzawanikwa dzichiva izvo dzinodzikira ne50% kubva pamuhoro wavo mumwedzi iri kumashure iyo, nekuda kwekuti mabhanga ari kubata mari dzizhinji kwazvo mumachajizi avanoita, uyezve tirikuona kuti maticha anopedza mari zhinji achigara mumadhorobha akamirira kuti awane mari dzavo kumabhanga, uyezve vaya vanoitazve mamobile money teknoloji zvakaita sana EcoCash tinoona vachichaja ini mari pamusoro peiyo yagara inobatwa kana zvichiita matransactions avadaro. Ndo zvataona zvichiitika izvi.
Saka matanho apa amuri kuronga kutora pamusoro penyunyuto yenyu?
Panyunyuto iyi tiri kugadzirira kuratidzira patiri kuti hashtag focus out, kuti mumwe nemumwe wevadzidzisi anongotiwo ari pabasa pake musi weFriday iyo iri kuuya takatarisana nacho anongobudisa homwe yake ozvitora hake chamufananidzo oisa mumaWhatsApp group oisa paFacebook achiratidzira kuti muhomwe dzedu shuwa hamuchina chinhu chatingange tichiwana.
Tinonzwawo kuti pamunoenda kunotora mihoro yenyu kumabhanga nemusi wemuvhuro muri kubva mangoronga kuti nhengo dzenyu dzisadzoka kumabasa, zvakamira sei?
Tiri kuti isusu vangamanyireiko kudzokera kumabasa acho iyo mari dzavo dzisiri kukwana, saka naizvozvo tiri vakurudzira kuti ngavagare varambe vachitarisira kutora mari dzavo kusvika dzakwana, mari dzose vachitora kumabhanki vozodzokera kumabasa avo. Saka naizvozvo tange tinyora tsamba yatichaendesa kupublic service commission, tivaendesera tsamba yekuti aiwa tiri kuda mazuva mana kana masalari edu asinge apinda mumaakaunti ekuti tinge tichitora mari dzose. Saka mumwe nomwe ticha anofanira kupuwa mazuva mana okumboti amire kuti awane mari dzake kuitira kuti akwanise kutenga izvo zvinoenderana nekuti anga achishanda, sikuru chaivo vanobva kumaruwa makuru chaivo akaita semanabhinda umu, ekuti kashomanana kuti anga achiwana motokari dzinopinda mudhorobha zvane zuva zvinenge zvichimutorera mari zhinji. Saka angosvika akazvigarirawo mudhorobha kuti patora mari dzake idzodzo, tinoonga zvinenge zviri kuita kuti upenyu hwavo hunge huri nani.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaPride Mukono vari parunare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko regomarara reprostate cancer iro rinobata vanhurume chete riri kuramba richikura munyika. Nyanzvi munyaya dzegomarara dzinoti ruzivo rwemagomarara runofanirwa kuwaniswa kuvanhurume kuitira kuti vakwanise kuzvidzivirira. Patricia Mdadigwa anotipanya inotevera.
Ongororo yakaitwa neCancer Registry muna 2014 inoratidza kuti vanhu varikubatwa negomarara iri vari kukwira gore negore. Gwaro reCancer Registry rinoti muna 2010 vanhurume masana maviri nemakumi manomwe nemumwe wakabatwa negomarara iri. Uhwandu hwevakabatwa negomarara iri hwakakwira muna 2014 kusvika pavanhurume masana matanhatu nemakumi mana nevana. Nyanzvi munyaya dzemagomarara dzinoti gomarara reprostate harina zviratidzo zvinoonekwa kana richangotanga. Imwe yenyanzvi idzi vaChristopher Samukange vanoti kusaratidza zviratidzo uku ndokunoita kuti gomarara iri rizobatwa rakomba.
Hapana chatingatsanangura tichiti ukaona munhu adare ane cancer, ukaona munhu adare haana cancer, hapana zvinogona kunanga zvakadaro. Ndosaka tiri kukurudzira kuti vanhu vese vanenge vapfuura makore e50 ngavaonekwe nachiremba wavo pagore rega rega, kamwe chete vachienda zvinoonekwa vachiongororwa, kana pachikwanisika pachiitwa matest eropa, itwa matest escan kuti zvione kuti prostate yave yamira sei. Asi kana kuine munhu ane hama yakafa neprostate, angava baba, sekuru, vangava baba, vangava budhi vake, kana zvatoitika mumhuri, ngavaende vachine makore 40 kwete kumira vasvika pa50.
Nhengo yeprostate gland inobatsira vanhurume mukusika vana. Asi vaSamukange vakatsanangura kuStudio 7 kuti kunyange vanenge vasisadi zvevana havakwanisi kubviswa nhengo iyi senzira yekudzivirira gomarara iri, nekuti pane nhengo iyi panonetsa kuvhiya.
Haikwanisika kubviswa zvisingatori upenyu hwemunhu, taiti ndingazviitwe kumunhu wese. One, prostate pairi chaipo mukati yatinoti pelvis yedu, kusvikapo big operation ine macomplications akawanda. Kana tapedza kubvisa prostate, vazhinji havachakwanisa kusangana navadzimai vavo, vachakwanisa kucontrola weti yavo vakuita inonzi pachirungu incontinence.
Imwe nyanzvi muHarare vaAllen Chiura vanoti rimwe dambudziko guru munyaya dzegomarara reprostate nderekuti hapasati pava neruzivo kuti gomarara iri rinokonzerwa nei.
So chinonyatsokonzera prostate cancer hatinyatsochiziva. Chatinoziva ndechekuti vanhu vanodya chikafu chine mafuta akawanda ndo vanowanzoita prostate cancer. But kunyatsotaura kuti chii chinokonzera prostate cancer hatinyatsoziva.
VaChiura vanotiwo gomarara reprostate rinorapwa kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana.
So vanhu vanenge vabatwa neprostate cancer, especially vanhu vanenge vakurumidza kubatwa prostate cancer yacho isati yabuda muprostate, tine maoptions 3. One ndeyekuti tinokwanisa kubvisa prostate yacho. Two, tinokwanisa kushandisa inonzi radiotherapy inonzi external beam, meaning kuti radiation inenge ichibva nechekunze. Then the third one nde radiation inonzi brachytherapy, patinoisa tuma pellets tine radiotherapy tinoita kuisa mapellets muprostate macho imomo. Ndo ma three options aripo for prostate cancer inenge ichiri muprostate. Kana prostate cancer yatobuda muprostate, ndo patinenge takushandisa anonzi mahormone therapy. And akati siyane, but ndo the basic treatment.
Cancer Association of Zimbabwe inokurudzira kuti varume vese vane makore anodarika makumi mana nemashanu kuti vaongororwe gore negore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika chenhabvu chevanhukadzi chemamight warriors chatadza kudzivirira mukombe wacho wekosafa women's championship panguva iyo Dynamos FC Platinum pamwe chete neHighlanders dzakabudawo kubva makunda nechibuku Super Cup. Michael Kariati anotipanya iyi.
Mafaro aitarisirwa akagumisira ave kuchema apo chikwata chemamight warriors nezuro chakarohwa 2-1 pamusha nebanyana banyana yeSouth Africa mufinari yekosafa women's championship muBarber Field Stadium, ndokutadza kudzivirira mukombe uyo vakatora muna 2011. Zvakamira zvakadai, Capes United yapinda mumakota finari yechibuku Super Cup mushure mekurova ngezi Platinum Stars 1-0 muBaobab Stadium nechibodzwa chakabva kuna Moses Mchenje. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anoti vakaita nepese pavanogona kuti vakunde, asi Zvakaramba. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika nepamusana pekushayikwa kuri kuita zvinhu muzvitoro. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande na Ntungamiri Nkomo.